Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 22 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Ramaja Street muHarare rinoti mapurisa anofanira kuongorora mafiro akaita vaHilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa akafira mberi vari mumaoko emapurisa. Hurumende yopomera vana chiremba mhosva yekuramba kuita nhaurirano. Nasi tiri kuenderera mberi tichiita hurukuro nenyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare Ramaja Street muHarare nhasi rati mapurisa anofanira kuti aongorore mafiro avaHilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa akafira mberi nemapurisa musi wechishanu svondo rapera. Vatamangani nevamwe vanotengesa mumigwagwa vanonzi vakarohwa nemapurisa vachifungidzirwa kuti vainge vaine chekuita nemaheremeti ainge awanikwa paRobinson House muHarare aifungidzirwa nemapurisa kuti aida kushandiswa nevanopikisa kuita zvemhirizhonga. Asi zvinonzi zvakazobuda pachena kuti maheremeti aya ainge atengwa zviri pamutemo nemumwe muzvina bhizimisi wemuHarare uyo akamboenda kunobvunzurudzwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata gweta revanotengesa mumigwagwa ava vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu Mandevere.
Hurumende inofanirwa kutora matanho ekuti vaongorore mafiro akaita mukomana uyu vagodzoka kudare vachiudza dare kuti munhu yakafa sei, zvakafamba sei tuwa 5 November. Ndo zvataura dare izvozvo, asi dare ratiro harikwanisi kutipa mutongo wekuti mukomana wakufa aonekwe napathologist waanoda kuti aone kuti chii chakakonzera kuti afe. Asi dare rati hazvina chinotimisa isu kutiti panongopiwa munhu wedu apaongororwe kuti akafanei.
Saka mutumbi wake unotarisirwa kuti unopedzwa rini kuvhenekwa navana chiremba vehurumende uyu uye mhuri yake ingakwanise kuzouwana rini?
Ndanga ndisati ndavanzwa kuti vana chiremba vanokwanisa kuzvipedza rini. Mhuri yacho yanga iri kuparirenyatwa nhasi mangwanani asi nezuro takaenda nemabhuta ekuofisi kwedu vachida kunzwa kuti mutumbi unowanikwa rini. Havana kupiwa zvizere kana kuti havana kupiwa saizvo zvokuti mutumbi uyu uchaonekwa rini. Asi isi tavaitira matsamba zvakare kutoda kuti mutumbi uyu uonekwe nana chiremba vatinoda. Saka pane zvinhu vasati vaziva kuti mutumbi unokwanisa kuwanikwa rini.
Pane mashoko ari kupesana kuti vakaonekwa here nana chiremba vari mutirongo. Takanzwa hurumende ichiti hongu vakaonekwa nana chiremba asi sangano renyu richiti makaisa chikumbiro hazvina kutambirwa. Nyaya iyi yanyatsojeka here manje?
Nyaya iyi haisati yajeka. Isu mazivi atinoenda ndekuti munhu wedu haana kuonekwa nana chiremba. Zvatinonzwa nezvakazoitika nevamwe vatu vaiva navo muchitirongo ndezvokuti munhu uyu akatozomhanyiswa kuchikiriniki chemujere. Vaona kuti zvinhu zvatoitisisa, vaona kuti munhu aakuzvimba, vaona kuti zvinhu zvaakushata, ndo vakamhanyisa kuenda kukiriniki iyoyo iri muchipatara. Hapana ana chiremba vakamuona. Isi patakanzwa kuti munhu wedu ava kurwarawo zvakanyanya takaendesa chikumbiro kukasira kuti no munhu ngaaonekwe nachiremba uyu anoda but matamba edu nezvese vakaramba kuzvitambira vanhu vekujere kana kutambira chikumbiro chivo vakaramba kuchitambira.
Ko vamwe vaangainavo vakasungwa na vakasungwa nemufi vanziwo nedare nasi
vamwe vakaanawo vese vakabudiswa nezuro nebel kuti vatongwa vachibva kumukumba. Nasi vanga vangouya tichiitira nyaya yezvikumbiro zvanga zvaitwa nezuro ndozvavanga vavinga nhasi havazonzi vadzokevo kudare redzimhosva musi wa5 November wakare.
Maamaisa zvikumbiro zvipi apa zvanga zvichinzwikwa mudare?
Zvikumbiro zvatatakaisa ndizvo zvokuti paongororwe mafiro emukomana uyu uye futi kuti paongororwe nenyaya yechikumbiro zvichiti aonekwe namapathologist ake aanoda. Ndozvikumbiro zvataitaita asi sevanhu vakasungwa pamwe chete panongodzokwa nyaya yemukomana uyu vanofanira kuramba vachingodhuka nokuti vari parekodhi rimwe chete.
Gweta revanotengesa migwagwa vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dzimwe nhengo dzemDC nhatu dzakasungwa nekurohwa dzichiratidzira panze pedare iri nezuro dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo idzi dzinoti vamakomborero Haruzi Veshe, vaDanford Ngadziore vanovakanzura uye vaJohn Matoratora. Zimbabwe Republic Police kana kuti ZRP inoti iri kushushikana zvikuru kuti iri kutadza kudzora munyika vanhu vaimboita zvematongerwo enyika vari kupomerwa mhosva dzeuori nekuda kwekuti sangano reInternational Police Organization kana kuti Interpol harisi kuda kubatsira sezvo richiona sekuti vanhu ava vari kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peInternational Treaties Bill pamusangano wange wakarongwa necommittee inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vamatanga vati kunyange hazvo Interpol ichisungirwa kubatsira ZRP kana ichida vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika, pari zvino izvi handizvo zviri kuitika. Vamatanga vati Interpol haisi kubatsira ZRP kuunza vanhu munyika, zvikuru sei vaye vakamboita zvematongerwo enyika.
And of late there has been a development within Interpol where they suspect that ZRP is
mazuva ano pane zviri kuitika kuInterpol apo vari kufungira kuti tirikuda kusungira vanhu ava zvematongerwo enyika. Saka Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira. Chero panopara munhu mhosva muZimbabwe akandotsvaka upoteri kune imwe nyika, Interpol iri kuti haikwanisi kutibatsira.
Vati nekuda kwaizvozvo vachanyorera kubazi rezvemukati menyika kuti kana zvichibvira bazi iri riite zvibvumirano nenyika dzinenge dziine vanhu vanodiwa neZimbabwe kuti vadzorwe vazomiswa mumatare edzimhosva muno.
That's why I am trying to come up with this facility where my ministry.
Ndosaka ndiri kuda kuti bazi redu ribatsire kuti kana munhu apara mhosva akatizira kuSouth Africa tinokwanisa kutaura nenyika iyi kudzura munhu iyeye kuno.
Bilaterally we should be able to bring back such person.
Imwe nhengo yecommittee amai Barbara Rwodzi vaudza vamatanga kuti ZRP inofanira kusunga vanoita zvematongerwo enyika pavanenge vapara mhosva, kwete kuzovatsvaga kana vachinge vasiyana nezvematongerwo enyika kana kuti vachinge vaenda kunogara kune dzimwe nyika.
But isn't it very important for us to say when I am a politician?
Amone rese kuti zvakanaka kuti kana ndichinge ndapara mhosva ndiri politician ndisunge ipapo, kwete kumira kuti ndisiye zvematongerwo enyika kana kubuda munyika kuti muzonditsvaga muchida kundisunga.
To go out of the country.
Asi vamatanga vati munhu asingasungwe chete ari pabasa mutungamiriri wenyika. Vamatanga havana kudoma vanhu vaimboita zvematongerwo enyika vari kudiwa kuti vazomira mumatare edzimhosva muZimbabwe. Munyori mubazi rezvemukati menyika vaMelusi Machia vati chinodiwa panyaya yeZRP neInterpol kutaurirana pamwe nekuona kuti chibvumirano chavo chekudyidzana chinoti chii.
The problem would be addressed straight with Interpol that
inyaya inofanira kugadziriswa neInterpol, kuiswa mutemo pachishandiswa United Nations kuti kutsanangure mashandiro anofanira kuita Interpol, kwete kuti Interpol iregwe ichiita zvainoita. Izvo zvinoka kanganisa mashandire ema purisa kubwa kunyika zakasea na siyana.
Atina ukwanisa kunzwa divire Indapo panyaya ii Sachi Garove Committee ya kukitha nane zimwe nyika wa kindness paradza. Vati msangano wa nasi wange uine chinangwa che kunzwa vakuma paze urumende kuti sei Zimbabwe jisaina jivumirano ne masangano akaita se United Nations, African Union, SADC ne mamwe masangano asi isingazoise jivumirano izvi mumitemo yayo. Vaparadza vati zvinosuisa kuti kutanga kwegore rino ishe charumbira vakatadza kusarudzwa kuve mutungamiriri we Pan African Parliament nekuda kwekuti Zimbabwe haisati yaisa runyoro rwayo pachibvumirano che Pan African Parliament. Vamachia pamwe nevange vakamirira munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vas Stuart Nyakotho vati hurumende iri kuedzana pose painogona napo kuona kuti nyika yaisa mumitemo zvibvumirano zvese zvainenge yasaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika munyika yeRussia nhasi pamberi pemusangano weRussia Africa Economic Summit. Musangano uyu uri kutarisirwa kutanga mangwana uchipera nemusi wechina mudunhu reSochi. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin naSachi Garo weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi ndivo vanenge vari maSachi Garo pamusangano uyu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevatanhatu ndivo vari kutarisirwa kuva pamusangano uyu. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe vanoti vari kutarisira kuti vanobuda nechouviri kumusangano uyu sezvo vagara vachichidzana munyaya dzezvezvicherwa kunyanya zvakaita semangoda, goridhe neplatinum neRussia. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF uye vakambotungamirawo sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati misangano iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Blessing Russia pachayo is a developed country. Ine zvinhu zvakawanda, very strong manuclear and all that. Asi ma industry wofuti they are very developed. Ma minerals vanotenga akawanda. Saka inengangoti senyika yakaita seZimbabwe ine ma minerals akawanda. I think relationship yakadaro inobatsira. Provided zvatinomaina zvacho zvichiprocesswa muno muZimbabwe. Ndinotoziva kuti tagara zvakanaka. Dzimwe nyika vana America vana China vanoziva kuti Africa ndine na resources ayo akakosha kana ne EU pachayo. Saka Russia yanga yasarira. Saka yakutoregaiwo kuti organize wo isiwo tidi tiwane umwe mukana wokuti data hunzawo tauya kuti tenga upfumi homa Africa. Vachivaka nyika dzavo vanoramba vachienda pamusoro isiriravo mashure. Saka izvo zvoda kuti zvitariswe nevakuru vedu kana vanonegotiate mabusiness kana vanonegotiate madeals zvichida kuti zvitariswe zvoona kuti Africa iri kubenefita here pama arrangements dzisari kuitwa.
Asi mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti avo vaimbovawo gurukota rezvemari vanoti vamunangagwa vachadzoka ari maoko chete.
Hapana chinobuda apa, ndivo anongonzi pachirungu matalk shows. Kubva 2017 tichingotaurwa nenyaya dzemamega deal, mega deal, mamega billions. Hapana kana chabuda because hakuna trust issues, hakuna confidence issues. And then kuba kunoita vanhu ikokoko ari kunopemha mari asi ari kufamba nejet inopfuura yaPutin. So vanango kuseka kuti haiita uri benzi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avo vati chakachenjedza ndochakatanga.
Ari maonerano andiri kuita inini ndeyekutoti dai tambotanga taisa musoro pamwe chete amboita apa tichingu yatinoti take stock of munozva Zimbabwe nguva yapfuura takasaina madhiri akawanda nenyika dzakawanda but hatisi kuona pundutso inonyanya kubatika so far in terms of zvata tasaindirana nedzimwe nyika nemamwe mainvestors. Saka icho ndochekutanga chachifanira kuitwa tisati tapinda nezvakare mamwe madeal nemaRussian investors.
Ko chii chinoda kuitwa neZimbabwe kuti ikohwe pakuru? Tabvunza vachitambara.
Muzimbabwe pari zvino dambudziko ratinaro nderekuti mitemo iri kungochinja yatigati policy instability uye even kuita mabusiness muZimbabwe kuru kudhura zvakanyanyisisa. Saka mainvestor mazhinji anopedzera kuti regai ndimboise mari yangu paZambia, regai ndimboende paMozambique.
Vabiti vatsinirawo mashoko aya.
Ngatigadzirei nyaya yanetsa muno yematongerwo enyika, nyaya yanetsa muno yekubhinya vanhu, yekuponda vanhu, nyaya yanetsa muno yekuba totaurana senyika totsvaga masolutions kwete zvekuda kubatana kumeso zvekunyeperana amunoti masanction zvenhema
asi vajokonya vati havatenderane nevanoti vamunangagwa vari kusungirira mari pagumbo rengwe
nhamo yatinayo ende waya Zimbabwe yaenda kwayaendawo ndeyekuti vana America nyika dzatanga tichidyidzana nadzo kubvira makare ndo dzacho dzakatitemera zvirango zveupfumi saka vana America pese pavanenge vachiita vanenge vachiitira izvozvo kuti vatitsunye isusu tirege kubudirira pane zvinhu zvedu saka iyozvo zvakakosha handifungi kuti tikatarisa nyaya idzi nenzira yekuti vatiosenzana vahatisi kubhenefita tingakanganisa tototsvagawo vatsva vachifungawo kuti pane zvatogona kuvapa naivo vane zvavanogonawo kuwanawo kwatiri saka ingangovayo pfungwa yavamwevo inini I don't hangu subscribe nati kuti tiri kutambisa nguva handifungi kudaro
musangano werussia africa economic summit uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nezveumizha mumabhizimisi kana kuti innovation territory uye wakarongwa neRoss Congress Foundation, Russia Africa Economic Forum uye Russia Export Center neAfri Exim Bank. Uyu musangano wakadai wekutanga uri kuitwa neRussia nenyika dzemuAfrica.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka yekuti mpinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tirikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Uye, zuare Anti-Sanctions Day, iro rine chinangwa chekukurudzira kubviswa kwezvirango. Zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende neZANU-PF. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri eZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM.
Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevebato reZANU-PF. Takatarisa zuva rakatarwa nesangano reSADC remusi wechishanu rekuti nyika dziri mugungano iri dzibatane pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana navo vakatemerwa zvirango mushure mekupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, kusaremekedza zvivakwa zvevanhu uye kusagadzirisa upfumi hwenyika. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Zvirango izvi zviri kunzi nehurumende zviri kuremera vana veZimbabwe zvakanyanya, zvekuti kuramba kwazvo zviripo hakuna kusiyana nekutongera munhu rufu, nekudaro zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hurumende yavo yakafadzwa zvikuru nechidano chakatorwa neSADC sezvo zvirango zvarwadza vana veZimbabwe.
Isu takafara zvikuru nechinhano chakatorwa neSADC nokuda kwekuti masanctions arwadza Zimbabwe. Haafaniri kuvapo, hapana chatakatadzira America kuti titemere zvirango. Nyaya yezvirango iri pakuti takatorerei minda yedu, ndo panobva nyaya yezvirango. Asi isusu kutorerwa minda kwatakaitwa veAmerica vakatopa promise painegotiatwa independence kuti vachatipa mari yekuti titenge minda kuvarungu. Havana kuunza mari yekuti tizotenga minda kuvarungu tigogwera vanhu vedu. Asi nyaya yekunzi titore minda tigwere vanhu vedu, vanhu vese vakawirirana pakanga pachinegoshetwa independence yeZimbabwe. Asi takuti tatora nyika yedu, vaka vachifara zvikuru vanhu vedu vachiramba vachitambura, tisati tatora minda yedu. Saka isi takatora minda as an act yesovereignty yenyika yedu.
VaMangwana vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena dzakarumbidzwa nevakawanda. Vanoti nyaya hombe yakaita kuti nyika itemerwe zvirango ndeyekutorwa kweminda kuvachena ichipiwa kuvatema. VaMangwana vanoti hapana chavanofanirwa kunzi nenyika dzekumavirira idzi vagadzirise kunze kwekuti nyika idzi dziri kuda kungoti ZANU-PF ibviswe pamasimba ekutonga.
hapana chatonzi tigadzirise. Maonero angu ndeokuti vakangomirira kuti dai ZANU-PF mabuda mupawa, nokuti hapana chatirikanganisa. Maelections takaita zvakanaka, zvakataurwa nomunhu wese, and maelections atiri kuita ari kungofanana namamwe ari kuitika muAfrican States.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragarawo richiti Zimbabwe haina zvirango zvinganzi zviri kuomesera nyika, asi kuti kutadza kutonga kweZANU-PF ndiko kwakaita kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vanoti zvirango zviri munyika zvakatopiwa kuvana veZimbabwe nehurumende kuburikidza neuori pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yemasanctions inyaya inongotaurwa nevazanu vachitsvaga maexcuse ekutadza kutonga, vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Mari inongonzi yaipuwa ichibuda mureserve bank kubva zvavakapinda 2018 kusvika 2019 pakatorwa $3 billion ikanyangatika. Pane vanhu vashomanene zvipururu zvevanhu zvakaitwa kuti zvisafamba zvichienda kuAmerica, zvichienda kuUK, uko kwavaigara vachienda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Izvi zvinotsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga, avanoti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika pachinhano chinoita kuti zvirango zvibviswe sezvo ichiri kuramba ichityora kodzero dzevanhu.
Manzira atiri kuzviita ndeyekuti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika chaipo ipo, nekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. Zvimwe zvakatarwa zvekuremekedza zviri mubumbiro nemutemo renyika yeZimbabwe hazvisi kuitwa. Vaya vakatyora kodzero, kusanganisira vari mumauto nemumapurisa, havana kusungwa, havana kuiswa pamberi pematare edzimhosva. Asi toonazve kuti panze pekugadzirisa zvinodiwa, zvakatarwa, zvinozivikanwa, hurumende yeZimbabwe iri kuita chipatadishi kuunganidza vanhu kuti vafambe mumigwagwa. Zvisiri izvo zvakataurwa zvemumigwagwa hazvinei nekubiswa kwezvirango zvishoma zviri pavatungamiriri veZANU-PF.
Kufora kuri kuitwa nemusi wechishanu hakusi kwekutanga kuitwa munyika panhau yezvirango iyi. Muna 2011 zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muHarare pakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chirongwa chekuti zvirango zvibviswe. Paine chinangwa chekuunganidza masiginecha anosvika mamiriyoni maviri aizosvitswa kunyika dzekumawirira dzakatemera vamwe muhurumende zvirango. Izvo zvinonzi nehurumende ndizvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji. Gore rapera, masangano anoti reZimbabwe National Elders Forum neFaith for the Nation Campaign akabatana mukukurudzira hurumende yeAmerica pamwe neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe izvi. Masangano maviri aya akaparurawo chirongwa chekuunganidza masignecha anosvika miriyoni imwe chete evanhu vanoshoropodza zvirango. America yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001, ukuwo European Union ichidzikawo zvirango muna 2002 zvakanangana nevamwe muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaMugabe. Izvo zvairambidza kufamba pamwe nekuvharira mari dzavo mumabhanga ekunze, uyewo zvaibata makambani aityidzane nehurumende. Chasara kuonekwa ndechekuti kufora kuri kutungamirwa neSadik uku kuchaburitsa chimuko here kana kuti kwete. Ko, vakadzika zvirango ava vachangoramba vakaisa zvimiti munzeve here? Zvose zvichaonekwa mushure mekufora kuri kuitwa musi wa25 svondo rino. Jonga Kandemiri, Studio 7, Washington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Sachigaro wesangano reHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana, vanoti vana chiremba varikuramwa mabasa, varikuramba kuuya kumisangano yekuedza kugadzirisa nyaya yemihoro yavo. Vana chiremba vave nemazuva makumi mashanu nerimwe chete vachiramwa mabasa nenyaya yemari dzavarikutambiriswa pamwedzi, idzo vanoti hadzisi kukwana. Dare releba kote rakati vanachiremba vavadzokere kumabasa, asi varikuramba vakatsika madziro vachitiwo varikuda kuenda kudare repamusoro-soro kunopikisa mutongo uyo. Ngatinzwei hurukuro yataita na Dr. Skosana.
The last thing that was negotiated for was at the bipartite, which the doctors did not attend.
Vanachiremba varikuramba kuuya kuzoita hurukuro nesu varikuti havadi kumirirwa neHealth Apex Council. Chibvumirano chatakaita nevamwe vashandi vehurumende ivo vakaramba.
The health workers have various health specific allowances.
Vanga vari sachigaro wesangano reHealth Service Board, Dr. Paulina Skosana. Asi vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vachimirira vanachiremba vatawanda zvakada vatiwo hurumende ndiyo isina kuzvipira pakuita nhaurirano.
Yes, our salaries have been eroded by 1,500% and the government went on to give us a 100% increment on our
hongu mihoro yedu yamedzwa nezvikamu chiuru nemazana mashanu kubva muzana, asi hurumende yakaenderera mberi ichitipa zvikamu zana kubva muzana pamari dzekubatsirikana kwedu, izvo zvakaita kuti tipedzisere tangowana mihoro iri pasi pezana nemakumi masere emadhora emari yekuAmerica, asi isi tichida mari yakawanda kudarika iyoyo kuti tirarame.
Ava vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vachitaura vari parunare muHarare.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nhasi manheru na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika, uye zuva reAnti-Sanctions Day, iro rine chinangwa chekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nezanu PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 p.m.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvongo idea pera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare ramajastriti muHarare rinoti mapurisa anofanira kuongorora mafiro akaita vaHilton Tafadzwa Tamangani vanofungidzirwa kuti vakaitwa kafira mberi nemapurisa.
hurumende yopomera vana chiremba mhosva yekuramba kuita nhaurirano asi vana chiremba ava vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba kamantshi ulaya uhulumende ukuthi ahlolisise imbangela yemfa kamnumzana Hilton Tamangani ofele entolongweni ngolwesihlanu.
Kusti unamhlanje sihlanganise makholo onke phakathi konapho komuzi esingathi interdenominational day of prayer ukuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asizwele ukuthi sibele zulu elingayenza ukuthi idolobha lethu siqhubeke libe namanzi ukuthi abantu baphile.
Abantu bakobulawayo babe lo mkhosi wokukhulekela izulu, ukuthuthuka kwedolobho kanye lokukhanga abatshali bezimali. Odokotela bathi bazaqhubeka ngokukhalala umsebenzi loba nje uhulumende sithi kasabaholisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi lamhlanje ulaye uhulumende ukuthi kumele aphenye udaba lokufa kukamnumzana Hilton Tamangani njalo alethe impumela yaloluphenyo kumantshi umhlaka 5 wenyanga ezayo ungakedluli. UTamangani ufele entolongweni ngolwesihlanu lweviki edluleyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ekubotshweni kwakhe labanye abalitshumi besetheswa umlando wokutshaya ipholisa. Amagqwetha kaTamangani athi igazi lakhe lisezandleni zikahulumende ngoba ecele ukuthi aye kwelatshwa esibhedlela esizimeleyo kodwa uhulumende wakwala lokhu. Abanye abalichumi ababotshwe lo mufi bakhululwe izolo ngemali yesibambiso. Kusenjalo abasekeli bebandla leMDC abathathu ababotshwe izolo abathi umnumzana Danford Ngaziwore, uMakomborero Haruzibishe lomnumzana John Matoratora besetheswa icala lokuziphatha ngendlela elobudlwangudlwangu. Labo bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi namuhla ngemali yesibambiso ibail engamakhulu amabili umuntu ngamunye. Abekhansili yedolobho lakobulawayo bemanyene lamabandla okholo ehlukeneyo lamhlanje baqhube umthandazo wokukhulekela izulu, ukuthuthuka kwedolobho kanye lokukhanga abatshali bezimali. Abantu bahle bathatha leli thuba lokuthakazelela iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu 125 years ubulawayo waba lidolobho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo ubelesikhathi sokuthandazela izulu ukuthi idolobho lithuthuke kanye lokubonga uNkulunkulu ngokufikisa iminyaka edlula ikhulu idolobho lasungulwayo. Umeya waleli dolobho Ukhansela Solomon Mguni uchasisa kabanzi ngomkhosi walamhlanje.
Sithethe lelithuba ukuthi njoba sibona ukuthi izulu seliseduze ukuthi line, te sicele inkosi ngoba siphakathi kobunzima obukhulu bokuthi amanzi angani asezasilela. So sithe namhlanje sihlanganise makholo onke phakathi konapho komuzi esingathi interdenominational day of prayer ukuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asizwele ukuthi sibele izulu elinga yenza ukuthi idolobha lethu liqhubeke libe namanzi ukuthi abantu baphile.
Umfundisi Mpande Lazarus Netta ongumkhokheli womanyano weZimbabwe Council of Churches uthi bayakholwa ukuba uJehova uzwile imithandazo yabo njalo uzophendula.
Nje besihlangane lapha njengemabandla kobulawayo sixhasa isithi council yethu endleleni zokuthi ngisijayele ukuthandazela izulu. Njengoba ubonile sikhulekela izulu, at the same time libuya leli zulu kumele libuye ngokuthula, lingabulolaka lwamaflats, sibonakale njalo sithemba uNkulunkulu ukuthi ngeqiniso lakhe njengabantu bomthandazo kasethuki uNkulunkulu uyatshintsha izinto. Sikhuleka futhi lokuswelakala kwemisebenzi abantwa bethu, sibahambisile university, sibahambisile emakholeji, sesithi bo yiphi ne-generation esesiyiproduce engasebenziyo kodwa sikhale kuye usizwile siyadaba uyasiphendula.
Ukhansela Monica Lubimbi kaward 29 obesemkhosini wanamhlanje uthi babiza ngegama lenkosi ukuba isindise idolobho leli.
Hayi, namhlabe kule prayer bakithi sizama ukuthi sikhumbule uNkulunkulu bakithi asisindise ngalokho okuyikho khona kobulawayo. Ukuthi bakithi anise izulu ngoba ezithizi bakithi osiphatheleni bethu abazukulu bethu abasakwazi ukudla isinkwa. Isinkwa siyadula, akulanto ebambekayo. Intsholo lempuphu edliwa ngo wonke umuntu, intsholo lenja iyadlisithwala, ukhithi iyadlisithwala. Bakithi sithwele nzima, angathi uNkulunkulu ngasizwela umusa lothando. Bakithi konke kubusiseke, konke kube ngubulawayo lwana wayizolo sikhula thina during Smith regime.
Omunye njalo ongene umthandazo walamuhla uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyinto enhle ukuzibika kumdali.
Kuyinto enhle ngoba bonke abantu izizo zonke mase zihlukumezekile ziyacabanga ngomdali. So njengabantu bakobulayo kuhle lathi ukuthi sifike nje sithi uNkulunkulu umdali umvele ingqanqa, maybe kulokho esihamba phezu kwakuhlumezo esiluktholayo kulabo abasiphetheyo, la imvelo nje engazwa ukukhala kwethu esinika amazolo ephini ehlisa isandla sakhe lothando lwako kulabo balonhliziyo ezibomvu ngathi bekele ukusihlukuluza.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ugetsi lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni osekuphazamisa inhlelo zentuthuko loba nje libikwa liqhuba kuhle uma liqathaniswa lamanye amadolobho ezweni. Amalunga amabandla okholo ahlukeneyo akobulawayo labafundisi baqhubela umthandazo bekhulekela okumbalwa okugoqela ukuba abatshali bemali babe lesifiso sokuzosungula amabhizimusi kilo. Kubikwa kuzaqhutshwa njalo omunye umthandazo wokubonga okwenelisa iminyaka edlula elikhulu i-125 years leli dolobho lasungulwayo enkonzweni ye-Celebration Church mhlaka 3 ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi bazaqhubeka ngokukhalala kwabo umsebenzi lobanje uhulumende sithi kasabaholisi. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uhulumende uthi ukuphule ama-allowances yabo ngokuphethwe kabili. Bona befuna imali eyisilinganiso sedola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UDokotela Tawanda Zwakada osabambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele kunhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende ukhuphule ngokuyingcosana imali yama-on-call allowances.
So what they have simply done is to double it from the current 1,200 RTGS to 2,400 RTGS.
whereas we wanted it to be multiplied by 15, they have multiplied it by 2.
Iholo letu selikukudeke ngokuyisilinganiso sokwedlula inkulungwane lengxenye ekhulwini 1500%, kodwa uhulumende uthi ukuphule iholo ngesilinganiso sokulikhulu ekhulwini 100%. Lokhu kutsho ukuthi ama allowances la akhuphuke kusukela ku 1200 RTGS kusiya ku 2400 RTGS, kutsho ukuthi sizabe sithola $180 ngenyanga.
So this brings us to a total total package of less than $180 a month.
Uthi kuzwisa usizi ukuthi sebelesikhathi eside bekhalala umsebenzi.
We're going ahead being incapacitated like before, you know, until government comes to spend this and comes with a meaningful offer. That's when we can start negotiations.
Kasivumi lokhu esikuphiwe nguhulumende. Namhla sifikisa amalanga angamathumi amahlanu lanye sikhalala umsebenzi. Lokhu singelelisi ukuthi siye emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Uhulumende kaphume lento ezwakalayo.
We are not accepting this offer.
Uzwa kada uthi ngokwenzakala emkambo wemali namuhla kumele ukuthi bahole imali efika 16,800 RTGS.
Say today's India being ready is 14, would have our own core allowance to 16,800 RTGS from the current 2,400.
Kusiya ngokwenzakala emabhanga namuhla bekumele sithole i-16,800 RTGS, hathi i-2,400 RTGS. Kuncane kakhulu uhulumende afuna ukusipha khona.
We expect it to be 16,800.
Uthi akwaziwa ukuthi udaba lolu luzaphetha ngani. UDokotela Zwakada uthi abantu sebethwele nzima ezibhedlela zikahulumende.
Those patients are one of us, they are relatives, but so unfortunate that the government has put us in such a corner.
Asikuthakazeleli okwenzakalayo njengoba odokotela bengenelisi ukuya emsebenzini.
And this is all to blame on the government for its negligence on prioritizing the health sector.
Uphinde wathi bazimisele ukuxoxa ngodaba lolu lohulumende. UDokotela Paulina Sikhosana okuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela uthi kukhanya odokotela kabafuni ukuthi bahlale phansi lohulumende kulungiswe udaba lweholo lokunye okuthiyeneyo.
Kuyamele sibahlawulise ngokuhambelana lemithetho yezisebenzi okuthiwa yi-Labor Act. Ngakho ke yikho esesikwenza ukuthi silandele umthetho lo wokuthi uma izisebenzi zingabuyi emsebenzini zingavunyelwanga ukuya kuleave, sithathe amanyathelo ngomthetho we-Labor Act.
Ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa udokotela Elophi Sibanda uthi kumele uhulumende akhulumisane labodokotela ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lokukhalala kwabo umsebenzi.
Amadokotela la ayafuna ukusebenza, bazimisele ukusebenza, bayehluleka ugadi izimoto abe emsebenzini. Singasakhuluma kokudla lamarenti. So aloku abantu ohulumende engaboleka imali ukuthi ancedise lapho kungaba ngcono, ngoba nxa kungancediswanga sizalahlekelwa ngabantu abaningi kungelasizathu.
Kukhanya engani kusakude phambili ukuthi kulungiswe udaba lolu ukwenzela ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Balaleli kusukela bengomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZanu PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu.
Amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga ezanu-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. Abezanu-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lomanyano we-SADC. Ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla le-MDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zaleli bandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe sure ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu? Ngabantu abanjani abanjalo? Thiye safunda ukuthi umuntu ulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lwe-SADC ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. Ibi-SADC isisapota amanye amazwe aze-Afrika esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa izanu-PF wodaba lwezijeziso lolo ikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela ilizwe lethu kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uzulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso esifana labo World Bank labo IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba i-IMF le-World Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions again eZimbabwe. Mali landelela okusedabeni uMinister Mthulincube utshona ethiwa i-IMF le-World Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomuyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguzulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli be-SADC lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe. Zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uzulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSadaki besithe kumele ukhuze umnangagwa achiyane lokwephula amalungelo athi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela.
Yebo, yebo, yebo. Tsaka komuhle okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo8 entambama. Namhla sihlolisisa izijeziso zenotho ezafakelwe inkokheli yebadlalezana uPF ngamazwe angentshonalanga. Libona ngani izijeziso lezi zingasuswa? Umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka na? Abafisa ukwengena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthwaka komuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano balelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-Russia Africa Summit osungulwa kusasa uqitshwe ngolwesine. Kambe uqakatheke okunganani lomhlangano ngesikhathi umnotho weZimbabwe ubhidlika? Ustandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli wesigodlo seRussia eZimbabwe umnumzana Nikolai V. Krasilniko ubikwa isithi umhlangano lo uzanika eleZimbabwe amathuba okuthuthukisa inhlelo kwezokuthengiselana, amandla amagetsi, imota zokuhambisa, ezokukhulumisana lezomvikela. Kodwa umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, uthi kuza kuba lukhuni ukuthi eleZimbabwe lithole usizo kulomhlangano.
Kambi zake Russia zazikhona ukuthi zisize iZimbabwe nabo China zadlula ezimpini lapho abasiza khona sathola izikhali salwa le-capitalism sayinqoba for those that struggle zabuya saba ngama-capitalist. I-support ayisafani naleyanenti. Amazwe e-Afrika asizwa agcine ehlulekile kodwa ukuthi aqhubekisele phambili umbono wabo-Russia. So lezi zinkulumo nje ezingasoze zilede to anything serious in terms of i-economy yelizwe. Ikonomi yelizwe manje ifuna i-support yamazwe wona lawo esizenze esingenandaba nawo i-West. Uzobona kukhunywa kuthiwa kusayina inkalakatha zamadili but give it a year, not even a year, 6 months, it comes down to nothing. You remember ukuthi I think it was last year where Mnangagwa waze wazibiza wathi yena i-Russia ngu-big brother wakhe, yena ungu-young brother we-Russia. Nothing came out of the meeting between yena kanye uLukian uPutin loMnangagwa.
Uthi lanxa amanye amazwe akuzwekazi le-Afrika engasoze athole usizo awathembelanga kwele Russia kuphela.
So la amanye amazwe sikhuluma ngamazwe angekho under sanction, amazwe akhululekileyo, amazwe nawo of course athe support stop sanctions movement. But at the end of the day, the reason why they are doing that shows exactly ukuthi bayakwazi ukuthi even if ikhona i-support ye-Russia, it's not enough. I saw the fire and the wind. My lead, umhlaba wonke sithi nanti alilizwe elidinga usizo, uhlangana kusizwana. Ngoba balilimazi ilizwe leli ngesikhathi sabe sabusa kamgabe, although manje bengathi bona babengekho lapho, but bavela balilimaza leli lizwe lifuna ukugeziswa mpela ekancane, alifuni ngashiya kuphela.
Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika, intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo okunye okufana lesinkwa sokutholakala emkambweni sitha. Izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala kanye labodokotela ziphakathi kokukhalala umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi, njalo amanye amalunga amabandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi ulemizamo eminingi ayenzayo ukuthuthukisa umnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kufanele abantu basebenze ndawonye lohulumende ukulungisa umnotho welizwe ngoba kulabanye abenza ngabomo ukuthi engaphumeleli.
Imizamo kahulumende iqinile sibili. Kodwa into emele sibeyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. we need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende ngoba uhulumende yithi thina singuhulumende you cannot separate the two singaya kujoyina bona kusikubambisisi uzabona kuzasihambela nolunye usuku.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi kufanele eleZimbabwe lilwisane lenkohlakalo ngoba yiso isisusa sendaba.
Akugwetshwe sibone bantu ukuthi lubantu banamba sebegwetshwa sebengene nje. Ngabe i-corruption ebhahe kangaka eZimbabwe ebonakala nsuku zonke kwehlile ukuthi kube lo yedwa omkhulu ongikhona nawe umfumile kathi esute kubheyili siyakwazi kungadwa bheyili kuzezwa wawawa after 5 years sakhohlwa ukuthi vele umfumile kwawabotheli i-corruption. Kodwa 90 million whether 90 billion yabogogo enasa ihambile. But kuyabungela lotholile kade sisizwa sizabekhuluma sifisa ukuthi size sibakhole lokuthi sibonise upresident umnango wakhe uqinisile ukuthi yena uyehlulekile. Okakade sikukhuluma nje lo mgari wayesitsho njalo esitulwa le-corruption nsuku zonke kodwa bafukamile abantu be-corruption. Umfumira wayemazi umgaba uthi le-corruption wamxothe emxothele i-corruption umnangagwa wambisela so asiyindawo kuyafanana nje sibhoda one ndawo nje.
Kusenjalo iqula labo somabhizimusi abavela e-China libikwa liselizweni ngenhloso yokusungula umsebenzi lamanye amankampani eZimbabwe kuhlelo lwe-special economic zones lapho okwakhethwa izigaba ezingasetshenziswa ukusungula inhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Izigaba lezi zibalisa iHarare, iMutare, iVictoria Falls, iBeitbridge kanye ledolobho lakoBulawayo lapho iqula leli elikhangelelwe ukufika khona kusasa ngolwesithathu.
Abo manyano wa mabandla aphikisayo kwele Botswana owe Umbrella for Democratic Change bathi sebeme ukusebenzelana lequla leSADC elizeqapha ukhetho oluqhutshwa kusasa ngoba bengemukeli umkhokheli waleliqula onguphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo yena abathi sebethole imibiko engemihle ngaye ephathelane lokuqilibezela okubikwa kwabakhona kukhetho lweZimbabwe. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba.
Emhlanganweni labezindaba oqhutshwele libandla eHabron kwele Botswana, iziphathamandla zalo zithi zikhathazeke kakhulu ngezinto ezinenge ezingahambi kuhle kulolu khetho. Okhokhele zokuxhumana phakathi kwebandla le-UDC loZulu, umnumzana Moyeti Mkhwasa, uthi usizi ukuthi sebelahlekelwe lithemba lonke lokuthi iqula leSADC elizoqapha ukhetho lizawenza ngokuhlonipheka umsebenzi walo. Ushubo lukhulu uthi ngumphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo.
We have information that does not augur well for the head.
Sesithole imbiko ekhombisa ubudlelwano obukhulu phakathi kukaMoyo lenhlanganiso eyasiza ukuqilibezela ukhetho eZimbabwe.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi uyavumelana kakhulu lombono webandla le-UDC ngodaba lukaMoyo.
Kambe yona leSADC iyenza noma izathatha umuntu wekhu ithi sikhokhelele ezama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bahlukumezeke behlale besesaba ukuze iqembu lakhe lezana PF lihlale liziphethe esidukwini okhomba ukuthi yini engemehlula ukuthi enze ukufana eBotswana. Ngithi vele abamyale uma ukhokhela ukhetho kathembakali vele lobaba.
Umkhokheli webandla le-UDC umnumzana Dumaboko uthenye izinto abazayisukumela phezulu nxa bengangena kuhulumende yikuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho wayo. Uthi bazadinga amabhizimusi abangabambisana lawo leZimbabwe okufana lokuthi iZimbabwe imbe amatshe ohlobo lwe-nickel iwathumele eselephikwe eBotswana ayiphekwa khona. Ngalesi sikhathi besancedisa iZimbabwe ukuvuselela umnotho wayo uthi kuzabe kule ndaba ezinhle kwabeZimbabwe abafuna kuzosebenza kwele Botswana.
On the model that we propose as the umbrella for democratic change, we will develop this economy in such a manner.
Thina singangena embusweni asizukuchitha imali sibuyisela amaZimbabwe angene kuleli emuva. Kodwa sizathumela amabhasi ayebadinga bazosebenza kuleli.
Because there would be enough jobs here for them and enough for Botswana.
Imizamo yokuthola kuphawula kwequla leSADC ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ngesikhathi iCommission izozethula kwele Botswana, umnumzana Moyo wazichaya indiva insolo zokuthi iZimbabwe ingene njani kuqulala bazobheka ukhetho yona ingelambali enhle ngezokhetho.
We are guided by the AU.
Emsebenzini wokuqapha ukhetho silawulwa imithetho yezokhetho e-African Union, e-United Nations, le-SADC.
Guidelines on observation elections.
Umnumzana Boko uthi okuzokuqula inhlupho ezibhekane le-Afrika yonkana yikuthi intsha isukume ithathe intambo zombuso, hatshi ukuthi ivume ukucandelwa ikusasa yilabo abangalandaba.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.